Pisarema 132. Rwiyo rwekukwidza. Aiwa Jehovha, yeukai Dhavhidhi nekutambura kwake kwese. Kupika kwaakaita kuna Jehovha, mhiko yaakaita kune ane simba waJakobho achiti, handizopindi mutende rangu, mumba mangu, handizorari panzvimbo yandinorara, pamubhedha wangu. Handizobvumiri maziso angu kubatwa nehope, kana kubvumira maziso angu kutsimwaira, kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo, pekugara pakanaka peane simba waJakobho. Onai, takanzwa nezvayo tiri muEfurata, takaiwana musango. Ngatipindei maanogara, ngatikotamei pachitsiko chetsoka dzake. Simukai, aiwa Jehovha, muuye kunzvimbo yenyu yekuzororera, imi neareka yesimba renyu. Vapristi venyu ngavapfeke kururama, uye vanhu venyu vakavimbika ngavapembere nemufaro. Nekuda kwemushumiri wenyu Dhavhidhi, musaramba muzodziwa wenyu. Jehovha akapika kuna Dhavhidhi, haazoregi kuita zvaakataura paakati, mumwe wevana vako ndichamuisa pachigaro chako cheumambo. Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yangu nezviyeuchidzo zvangu zvandinovadzidzisa, vanakomana vavowo vachagara pachigaro chako cheumambo nekusingaperi. Nekuti Jehovha akasarudza Zioni, akarida kuti ariite nzvimbo yake yekugara achiti, iyi ndiyo nzvimbo yangu yekuzororera nekusingaperi, ndichagara pano nekuti ndizvo zvandinoda. Ndicharikomborera nezvokudya zvakawanda, ndichagutsa varombo varo nechingwa, ndichapfekedza vapristi varo ruponeso, uye vanhu varo vakavimbika vachapembera nemufaro. Ndichaita kuti simba raDhavhidhi riwedzere imomo, ndakagadzirira muzodziwa wangu rambi, ndichapfekedza vavengi vake nyadzi, asi korona iri mumusoro wake ichabudirira.